manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri nguva dzava 7 Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo chikunguru 22/2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna election ine kwatisati awirirana ballot kuti rapurindwa papi, razodistributwa nani, rakachengetwa kupi, nguvai, nani.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvopinda musangano weMDC Alliance kuGweru.
Ini ndinovimba kuti vamunangagwa vacharamba vachiita zvavari kuita. Nekuti kubva pekutanga, kubva vakapinda muofisi, vasangana nemapoka nemapoka evanhu.
Gurukota rezvedzidzo vapo mavhima vanoti pane musangano uri kutarisirwa kuitwa vhiki rino pakati pehurumende nevashandi vayo kusanganisa varayiridzi. Mumwe mufundisi oita munamato wekunamatira nyika kuti iite sarudzo murunyararo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzoramba kupinda musarudzo asi kuti vachaita kuti sarudzo munyika dzisaitwa kana gakava ravainaro neZimbabwe Electoral Commission rikasagadziriswa. Mutori wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro muBulawayo nhasi, vachamisa vadzokorodza mashoko avari kugara vachitaura ekuti kana sarudzo dzikaitwa zviri pachena ndio anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vachamisa vati zvinyunyuto zvavainazvo pamusoro pezviri kuitwa neZEC hazvisi zvenhando. Vakatiwo vachasangana nevakuru vakuru veZEC nemusi wechipiri svondo rinouya kuitira kuti vagadzirise gakava riripo. Asi vati kana pakasave nechinobuda pamusangano uyu zvinoreva kuti mubatanidzwa wavo uchaenderera mberi nekuratidzira kwawakaronga.
Ndakatuma timu yangu ndikationai kuti nyaya yeballot rinototanga kupurindwa pacha chero tandika dziyavashoma. The least we are prepared to do is to test batch by batch. Totesta ratawirana totigari tichengetwa kubva ipapo kunosvika maoko avota tinaro takasona.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvauya kumusangano uyu zvaratidza kufara nekuvepo pamusangano uyu kwemutungamiri weZapu vaDumiso Dhavengwa. VaDhavengwa vaudza musangano uyu kuti vakaedza kugadzirisa makakatano pakati pavachamisa namuzvare Tokozani Kupe. Asi vati izvi zvakaramba vakazoona zvakakodzera kutsigira vachamisa. Vachamisa vati vanoremekedza varwi vehondo yerusununguko vakaita savaDhavengwa nekuti vanoramba vakamira pachokwadi chezvinangwa zvakarwirwa hondo yerusununguko. Vativo vanoziva kuti ivo semunhu wechidiki vanoda vanhu vabvezera kuti vavabatsire nemazano.
Hakuna munhu akaenda kuhondo kutinorwira nyaya yekuti maelections aite free and fair. Tirambe tichirwisana after the election. Kurangiza kuti ZANU-PF has departed from the party of the revolution. Zviri pachena izvozvo. ZANU-PF is no longer that revolutionary force.
Vanhu pamusangano uyu vafarawo apo vasipangilizwe Ngomo, mwana wamushakabvu Joshua Ngomo, varatidzwa kuvanhu. Vanhu vafarawo apo varatidzwa mwambuya vakaita mukurumbira paWhatsApp mushure mekutaura kuti vanotsigira vachamisa. Vamwe vatsigiri vavachamisa vataura neStudio 7 vati vanotarisira kuti MDC Alliance ichakunda musarudzo, vachito vanotarisa kuti vachamisa vachakwanisa kuita kuti munyika muye neshanduko veruzhinji vachiwana upenyu hwakanaka. Mumwewe avo ndiva Yunya Makope avo vati kunyange vechidiki vakawanda vakadzidza vari kutambura nekuda kwekushaya mabasa. Musangano wanhasi ndiwo wekutanga waitwa munhandare yeWhite City Stadium kubvira pakaputika bambo rakapotsa rakuvadza kana kuuraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Mangwana, MDC ichaita musangano wakadaro muguta reGweru. Ndakamirira Studio 7 muguta reBulawayo ndini Taura Shava.
Tine urombo vateereri zvatakupai yanga iri nyaya yakaitika kuWhite City kuBulawayo. Regai tikupei zvaitika muGweru nhasi.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu pamusangano wekutsvaga rutsigiro muMukoba Stadium muGweru, vachamisa vati chimwe chezvinhu zvakarwirwa nevarwi vehondo yerusununguko inyaya yekuti veruzhinji vakwanise kuvhota zviri pachena vachisarudza vatungamiri vavanoda. Vati Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kugadzirisa zvinyunyuto zvavainazvo zvinosanganisira kuti mapepa ekuvhotera azikanwe kuti anodhindirwa kupi. Vakatiwo kana zeki kasaita izvi vachaita kuti sarudzo dzisaitwa munyika.
Kati hatipinde muelection and hatisi kuboikota election kachiti hatipinde kureva kuti election iyo haivhiiwi. Chidembo tamba tamba muswe takabata imi mombosuruma nepinjisi kunzeve isu takabata muswe kuno. Hakuna election inoitwa tisatawirirana ballot kuti rapurindwa papi, razodistributwa nani, rakachengetwa kupi, nguvai, nani, seiko. Ropinda maoko mako iwe vota, then toenda kuno vota.
Vati bato ravo rakaita ongororo yevoters row uye richabudisa zvarakaona mangwana. Vachamisa vati havangakwidze gakava ravo nezeki kumatare nekuti vanoziva kuti matare anogona kusarigadzirisa sezvo achimborerekera kudivi rehurumende yeZANU-PF. Mashoko aya anotevera zvakataurwa nemumwe mukuru wevaongorori vesarudzo veSADC kana kuti SADC Election Observer Mission, Vatete Antonio, kuti kana mapato aine zvinyunyuto anofanirwa kuenda kumatare. Vatiwo bato ravo rine urongwa hwakajeka hwekuti munyika muve neshanduko kana vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika. Vaenderera mberi vachiti vachaita kuti muzinda wehurumende neparamende zvive muguta reGweru sezvo riri iro riri pakati nepakati penyika. Vachamisa vati hurumende yeZANU-PF haingati zvinhu hazvichina kumira zvakanaka mumadhorobha emunyika nekuda kwekutadza kutungamira kwemakanzura ebato reMDC sezvo hurumende ichipindira mumashandiro emakanzuru aya.
Inyaya iri kutaurwa nzeye makanzuro eMDC akatadza chivabvisai. Yachiwenga newe munangangwa munopungatana navazizi kuti makatora mafunctions aiitwa nemacity council ekugadzira maroad mukaisa kuzinara. Munopungatana navazizi. Munoti vanhu havazizi here kuti imimi makatora nyaya 5% inofanira kubva kucentral government hamusati mambopa mari malocal government. Maakuda kunyeba nhasi. Maakuda kunyeba nhasi. Hamuzivi here kuti malocal authorities ese they are being forced kuitwa interfered with. Hamuzivi izvo.
Mutungamiri weMDC Alliance Musarudzo atiwo iye munhu anotambira kuti vatapi venhau vaite mabasa avo vasingambunyikidzwe asi vashora nepfenyuro nemapepanhau zvehurumende nekuda kwekuburitsa avati manyepo.
Please George Charamba, respect the people of Zimbabwe. Honor them. They are paying for my taxes, vachibhadhara the public broadcaster. Yet you want to give them propaganda yeZANU. By gore rino vachairutsa ende gore rino vacharamba kuidya. You will be disappointed. Toda kusuka pfungwa dzevanhu vanoshanda kunana ZBC nekunana Sunday Mail. Vazive kuti kana uchitungamirira nyika, feed people on information. We don't want what you are doing. Just give information as it is. But kune vamwe vanoreport accurately. We thank you, majinalisi akadaro. But vane dhimoni rokugara pasi reZANU, muchenjere kuti panokupwa dhimoni reZANU nemi muchaenda nedhimoni irori.
Vamwe vaimbove vakuru vakuru veZANU-PF, amai Eunice Sandimoyo, pamwe navakuda kwaShe Basikiti, vange varipowo pamusangano uyu. Vachamisa vati vanotambira rutsigiro rwavari kuwana kubva kuvanhu vakasiyana-siyana, vachiti matambudziko akatarisana nenyika ave kuda kuti vanhu vashande pamwe chete kuti kuve neshanduko. VaBasikiti vati pachine mukana wekuti vose vanotsigira bato reZANU-PF vachinje vavhotere vachamisa vachiti ndo vanokwanisa kuunza budiriro munyika. Ndakamirira Studio 7 muGweru ndini Taura Shava.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kuronga musangano nevashandirwi vayo kusanganisirawo varayiridzi kuedza kugadzirisa zvichemo zvavo. VaMavhima vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakasangana nevarayiridzi svondo rapera vanoda kuramba vachiita misangano yakadai. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
VaMnangagwa vacharamba vachiita zvavari kuita nekuti kubva pekutanga kubva pavakapinda muofisi vasangana nemapoka nemapoka evanhu. Even nyaya yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo yaJuly 30 isati yapisa vakanga vatotanga maitiro akadaro. Ndozvandiri kufarira pavari. Uye kazhinji kacho kana vachisangana zvichiri zvokuenda kumarali epolitical party havasi vanezenge vachitaura kuti ndisigirei, but vanenge vachitaura zviri kutsi kwemwoyo wavo zvakanangana negrupu iroro ravanenge vachisangana naro vasiri kuti nditsigirei. Saka ndinoona sekuti maitiro ari kuitwa nemutungamiriri wenyika nehurumende maitiro anogona kuti arambe achienderera mberi even maelections akange apfuura. Handifungi kuti vangave vanozo maonero avanoita vanhu uye chido chavo chekuramba vachisangana nevanhu vachitaura nekuti tingafambisa sei zvinoenderana neboka iroro zvinoita kuti nyika iende mberi. Makanzwa gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende richitaura kuti nyaya yemashandiro uye kodzero dzevashandi vehurumende icharamba ichitaurwa nezvayo uye kuti vhiki rinouya vanoita hurukuro pakati pevashandi nevanenge vakamirira hurumende vachasangana vachitaura nezvenyaya dziri kusimudzwa nematicha nevamwe vashandi vehurumende zvinoenderana nekodzero dzavo. Saka hurumende iri kutora makues kubva kumutungamiri kuti vanhu vanofanira kuti vanzwike zvavanenge vachitaura, vanhu vogara pasi votaurirana kuitira kuti vawane masolutions anoita kuti nyika yedu irambe ichienda mberi. Tinofunga takatanga zvakanaka nemutungamiriri wenyika uyu nemutungamiriri wehurumende uyu, saka ngatirambei tichivakurudzira tichivapa rutsigiro kuti nyika yedu iende mberi.
Asi mamwe makore vanga vachimbochema-chema kaVaMavhima kuti dzimwe nguva hurumende inotumidzira vashandi vepasi-pasi zvekuti nyangwe pakaita nhaurirano hadzizonyatsobude zvakanaka nekuti vanenge vasingakwanisi kuti vabva vazvipira pazvibvumirano zvinenge zvaitwa apa.
Iyoyo handingakwanisi kutaura nezvayo nokuti haisi mubazi rangu, but chandinoziva ini ndechekuti hakuna vanoenda kunomirira hurumende vasina kunge vapiwa rutsigiro runobva kumusoro kunyanya kubva kuna minista vanoona nezveizvozvo uye kubva kunana minista vakaita sefinance. Saka vanenge vari vanhu vanotori nemandeti yehurumende kuti vanomirira hurumende mukutaurirana.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Asi mamwe masangano avarayiridzi anoti haasati asumwa nezvemusangano uyu achiti vari kutarisira kuti vangangoudzwa nemusi wemuvhuro. VaSibusiso Ndlovu, avo vanotungamira sangano rimwe revarayiridzi, vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuti vangangopiwa tsamba nemuvhuro. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe.
Hatisati tasumwa nezvemusangano unonzi uchaitika vhiki rino, zvinotokalamadza kuti vanhu vari kuAmerica vaakuzwa musangano uchaitika vhiki rino tisati taudzwa. Pamwe kuda kungotaurawo kutanda nyadzi kwaminister of education Professor Mavhima, hatisati tamboudzwa kuti kuno musangano. Kuda havo zvimwe vachatiudzawo kubva mangwana, asi hatisati tazva kuti kuno musangano uyezve ndewei.
Asi imi kuri kuti mawana mukana wacho wekuti munge muchipinda mumusangano iwoyo, ndezvipi zvimwe zvichemo zvine varayiridzi?
Varayiridzi vaiudzwa nehurumende kuti nyika haina mari, zvatinova zvakarambiwa navamwe varayiridzi fanika zvikuru sei veProgressive Teachers Union navamwe vanarutuzi kuti nyika haina mari. Asi nyika iyeyo isina mari tinozoona pachizoitika yatingati pachirungu discrimination nekuti mapurisa nemasoja anozopiwa mari dzakatutsirwa pamusoro dzinopfuura dzavarairidzi. Chechipiri, kune malive days akataura nehurumende kuti kuchava newindfall. Yatakagara tataura kuti hakuna windfall. Varairidzi vakawanda vanga vana mazuva asingaendi kukotoro kana kulive inoenda after 7 years. Vawana mazuva anosvika ma180. Asi hurumende inoita utsinye kuti haisi kuda kupa mari yacho yelive iyo yanga yachirambidza varairidzi kuti vaende palive vozopiwa mari yemazuva avo 123. Haisi kupa mari, iri kupa ichiita ma90 dollars. Zvinongoreva izvo kuti live yachona haibatsiri. Ende zvekare kune vangu vasingatoti ma90 dollars acho, vanoda havo kuti vaende kulive. Asi yakavashaisa mukana wekuti vaende kulive, yovapa mari ichiita tunzatu tunzatu vechitave kudzusa sekuti icellphone. Saka ndo zvimwe zvinopa kuti varayiridzi vatsutsumwe. Zvekare kune new curriculum iyo isina kubikwa kwazvo, yakangoitwawo kubika mbodza ikaisa mvura nehupfu zvisina kubikwa zvakanaka. Varayiridzi vanoti curriculum inofanira kunge ichiinformiwa navarayiridzi. Iyi curriculum icurriculum iri politika isina kuti vana maprofessionals, asi inoda kuti iproduce mwana akaita benzi anongobvuma zvese zvinenge zvichidiwa nehurumende, nokuti inodzidzisa yatingati indoctrination rather than kuti iproduce vana vanenge vachirizina vari munyika kuti nyika izobudira mune ramangwana. Zvekare muzvikoro imomu varairidzi maklasi avanoticha akakurisa, hakuna kana maallowance. Tinoziva kuti vekuhealth vakapiwa maallowances, vekuarmy vemasoja vakapiwa maallowances, asi maticha maallowances azvo avo akakanzurwa. Saka haringaiti basa rokuti imwe profession yeteaching inongoonekwa isinawo maallowance vamwe vachipiwa. Zvekare ndofunga munoziva kuti basa rokudzidzira urayiridzi rinorema sei. Vanotirena chisodza vanopiwa full salary, vanotirena polisi vanopiwa full salary, asi vanotirena zvechiticha kana vari kuteaching practice vavakupiwa half salary.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimboenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuva iyi mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinokurukura nezvizvarwa zveZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuno kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura nemukoma wedu Seimo Masaisai, vanotungamirira sangano reProfessional Educators of Zimbabwe Trust. Tingangotange nekuda kuti veruzhinji rweZimbabwe vazivewo kuti iye ari kumbonzi mukoma Seimo ndiani uyu.
Tinotanga kukwanisa vatereri nichiti kwazwai vatereri. Zita rangu ndinonzi Seimo Masaisai, ndiri murayiridzi akadzidzira basa reurayiridzi paBondo of Teachers College. Ndakapedza dzidzo zvangu muna 2013 pandakabudawo ndiri mukuru anga akakunda vese pazvidzidzo zvangu. Pa sangano redu re Young Professional Educators of Zimbabwe Trust ndini ndakare vamba ndingati founder uye zimwe zvimbo cha executive director muno muZimbabwe.
Inga muri kuita basa rakakura. Muchitanga sangano iri chinangwa chenyu changa chiri chei?
Patakavamba sangano iri chinangwa chedu chaiva chiri chekuti zvido zvevechidiki vari kukura mubasa reudzidzisi vange vachikwanisawo kutaura zvavanofunga. Ende tichitiwo tipe mukana kune vechidiki vange vane ndingati izwi ravo richinzwikwa pane zvavanoshuvira inonzi nechirungu intergenerational. So tiri kuti isu vechidiki ngavange vachivawo vane zvavanopa kuti dzidzo yeZimbabwe inge iri yepamusorosoro zvichienderana nekubudirira kuri kuitika munyika.
Saka makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino, muri kuona sangano renyu richisimuka zvakadii?
Ndingati dzidzo yemuZimbabwe iri kufamba zvakanaka. Asi zvigozhero zveikonomi tingati mafambiro anoita zvemari munyika zvingava zvinodzikisira mweya yevadzidzisi. Saka tinodzidzisa isu vechidiki tichifamba navo kudzidzisa kunyanya pane bato rinonzi Digital Partners Network. Patichadzidzisa vechidiki iyo inonzi Google Skills vange vane madigital skills vachishanda zvakanaka kuti kana zvinhu zvakaoma sei zvinhu zvinganaka sei munyika mudzidzisi haave asina iyo yatinoti relevance munyika.
Kunewo vamwe vari kunze uko vangangodaro vari vadzidzisiwo semi vachishuvira kubatana nemi muzvirongwa zvamuri kuita izvi. Mashoko amungavapewo ndeye kuti kudii?
Isu bato redu harisire kuti vangava vanobhadhara mari semamwe vanonzi maunions munyika. Itrust organization inoti munhu wese is a beneficiary. Asi isu takabata kubva vachidiki vane makore 18 kusvika pa40 kuti tinge tichishanda navo tinoti munhu wese anouya.
Matambudziko amuri kusangana nawo mubasa renyu ramuri kuita iri ndeapi?
Dambudziko hombe ratinaro nderemari zvikuru, samari yekushandisa kuti patinenge tichida kubuda kunze kweHarare kuenda kunana Masvingo vana Blawai tinoshaya mari yekufambisa. Asi muno muHarare hatina dambudziko rakanyanya zvedu, tinonge tichiungana tichisangana nevamwe madzidzisi.
Mashoko amungasiyirewo ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera muchivasimbisawo nekuvaratidzawo gwara ramakafambawo naro kuti vatevedzerewo vagogonawo kusvikawo pamasvika apa nderekutiwo kudii?
Ini mashoko andingasiyira madzidzisi nevamwe vechidiki vari muno muZimbabwe ndeyekuti ngative nechinangwa tichashandiswa nevanhu vane zvinangwa zvavo zvavanenge vachida kuzadzikisa. Ngative tiri vechidiki vane zvishuviro zvakanaka muupenyu hwavo, tisave tinoita aya anonzi macheerleaders ekuti anenge ane zvaanenge achishuvira ongotiriga ndiende kumayouth nishandise mayouth rovai vanhu mayouth itai zvakati. Tiri kuda mayouth anoziva zvaanoita, ane gwara uye ane chishuviro yatinoti madreams pachirungu. Tive tine vechidiki vane vision, vanoziva kuti nhasi ndichimuka ndichaita zvakati kuti mangwana ndigova ndine zvakati muupenyu hwangu.
Aiwa, ndoda kukutendai zvikuru mukoma Seimo Masaisai nenguva yamatipa kuti mukurukure nenyika yeZimbabwe. Munogona yanyu kuonika vateereri?
Aiwa, tinotenda maita basa vateereri nekuva nesu. Tichingoti ngatirambe tichishanda kuti nyika yedu yeZimbabwe isu tisu tine basa rekusimudzira nyika yeZimbabwe, tisamirira umwe munhu kuti atiitire.
Vateereri nemiwo, ndokutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chatanga tichikurukura naSeimo Masaisai anomirira sangano reProfessional Educators of Zimbabwe Trust. Ndokuonekai nemufaro kwanhasi, togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa. Ndinonzi Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Ivanza. Iko zvino tochienda kuchirongwa chezvitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande, asi chatiri kupiwa nhasi naMarvelous Muhlanganya. Uye muchirongwa chanhasi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, Pastor Hazel James, vanoti vari muZimbabwe pari zvino kuti vabatane nevamwe kuti vanamatire nyika kuti iite sarudzo dzine runyararo. Vanoti nemusi wechipiri vatendi vachabatana nevezvematongerwo enyika kuti vaite munamato muHarare Gardens muHarare. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous naPastor James.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, unondipa simba.
ndakabva kuAmerica kuNorth Dakota niko kwandinogara. Mushure mekunge Mwari vandituma kuti ndiuye kuti tizonamatira maelections kuti kuve nerunyararo, kusave neropa rinodeuka panguva dzino dzemaelections, runyararo ruripo irworwo rupfuurire mberi even maelection aapera, papfuurire mberi nerunyararo.
Pane vanyarikani vamuri kutarisira kuti vachange vari pachiitiko chenyu chere?
Munamato uyu wakasunungukira munhu wese, kubva kune vakuru president kusvika kune vadiki. Tiri kungoti tive vanhu vanouya pamwe chete vachinamata sezvakangoitwa naNinivha. Munguva yeNinivha Jona atumwa neshoko, pakanga paine shoko razvikwa rakanga rasvika naJona. Mambo vakapeka masaga vakadedzerawo kuti kune nyika yese ngatiendei panguva yekuzvinyima nekusadya kana kumwa tichichemera Mwari kuti vatiitire nyasha. Saka tiri kutarisira kuti zvinhu izvi zvingowo zviri kuitika muzuva iri, kuti tese timbomira mabasa edu ose timbongozvipa nguva yekunamata tichichema kuna Mwari kuti vatiitirewo nyasha panguva yakadai. Chandinoyambira ndechekuti chiitiko ichi chemunamato chakasunungukira kune chizvarwa chese cheZimbabwe, kunyangwe vari muno nevasiri muno vari mhiri vari tinongotarisira kuti tinge tiri kungowana zuva iri ratiri kuzvipira, kuti zuva iri tinoda kungobatana pamwe chete sezvizvarwa zveZimbabwe tichiisawo zvitinha zvedu zvemunamato sezvakaitwa naNehemia vachivaka masvingo eJerusarema. Tiisawo zvitinha zvedu, asi zvitinha zvedu ngazvive pamunamato kuti timise Zimbabwe itsva tiri pamwe chete, tiri mumweya mumwe chete, tichiziva kuti kunyange kune vasingakwanise kuvhota vanogona kuti vaisewo mavhoti avo mukati nemukuburikidza nemiminamato iyoyi.
Imi makatarisa zviri kuitika munyika pari zvino muchienzanisawo nezvinomboitika iko kuno kuAmerica panguva yesarudzo, muri kuona pane musiyano here kana mufanano?
Handisi kunyanyoona hangu zvakanyanyotisiyanei, pakuti chiri kunyanya kundifadza pari nguva ino ndeyekungoti runyararo rwuri kunyanya kuchengetedzwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, Pastor Hazel James vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, aimbova mutambi wetsiva aiva nemukurumbira zvikuru munyika Langton Schoolboy Tinago, uyo akashaya kuchipatara cheGweru nemusi wechipiri, aradzikwa nhasi panovigwa magamba edunhu reMidlands paMidlands Provincial Heroes Acre, apo paungana zvuru nezvuru zvevanhu zvichionekana naye. Tinago ndiye mutambi wetsiva wekutanga muZimbabwe kuhwina makwikwi eCommonwealth Boxing katatu kakateedzana, uye akarega tsiva asina kana kumbokundwa mumakwikwi elightweight nesuperweight. Tombo tarisawo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi kunhandare dzakasiyana-siyana munyika. Ngezi Platinum 1, Dynamos 0. Highlanders 1, Triangle 0. Chicken Inn 1, Mutare City Rovers 0. Herentals 1, ZPC Kariba 0. Moyo wekubereka zvinowaniremera zvinondibaya pahana pandinotarisa vana pfungwa dzotenderera liso dziyoyerera zvinondibaya pahana pandinotarisa vana ndaiti zvimwe ichatsikandirozi Kidi ndafamba mama era ndateketera natsika kunyangwe pano era chenyama zvaramba mweya tungamira vanazvo vofamba kandama kwatipo voshanda nako kambodzikangirozi kubva kuna Winky D tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai tarise musure inawo zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvopinda misangano yeMDC Alliance kuGweru. gurukota rezvedzidzo vapo mavhima vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoda kuramba vachitaura nevashandi vehurumende vachigadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Musakanganwe wechirongwa chedu cha6 AM patichakupai dzimwe nhau.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namoya munyika muno urova, namoya munyika muno kushaya chokudya, namoya munyika muno kushaya mari. Asi zvino musikiro wazo zvine mumiriri wazo vamunangagwa. Ndo tateguru wenamo.
Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weGweru namuhla ukuthi avote ngobunengi ngeviki ezayo kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
Amakidnisa akasebenzi ndlela kancane sewamdingi okuthiwa i-hemodialysis kobulawayo isuka eplump twice a week. Lokhu kutho ukuthi inganikwa even i-diet enzima zalo ukuthi ayikwaniseki.
Siqoxa lo isilisa obulawa izinso odinga uncedo lwemali efika ku-25,000 ukuze aye kwelatshwa kwele India. Siqhubeka njalo siqoxa labancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho namuhla. UChamisa obeseGweru lapho abuthanise khona inkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayevota ngobunengi kukhetho osolusalelwe yiviki kuphela ukuthi lwenziwe. Wengeze wathi indubo zonke ezikhona elizweni ezigoqela ukusilela kwemisebenzi lokusilela kwemali emabhanga zibangelwa ukwehluleka ukubusa kuhle kukamongameli Emerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Ngokunjalo uChamisa uthe uZulu kumele avotele yena lamanye amalunga eMDC Alliance ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
38 years iwe Mnangagwa ndiwaizevezera vamugabe kuti endai nekoko ngatirove nepapa ngatibe nepapa maakuda kuramba mudhara nhasi unoyi maifamba naye sei munhu akamunyengera ndiani ndiwe ngwena waimunyengera nachiwenga maakuda kutiza mudhara wenyu mobukupira kwandiri ndimi maiti mudhara dhiraivha nepapa iwe Mnangagwa urwindi iwe chiwenga ndiwakanga uri kondakta muchinyora matiketsi mese pamaibira vanhu maiba mese pamairero nemamairero mese maakuda kuuya nhasi moda kundidherera nokuti tsvangirai hapo manje majaira hamulume izambambachisa.
Umnumzana Nelson Chamisa lapho ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru lamhlanje esithi indubo zonke ezikhona elizweni zibangelwa ngomnangagwa ngubaba uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele parlamente labo bebephatheke ngemikhankaso yabo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Omunye wabo ngumnumzana Jabulani Khadebe omanyano we-MDC Alliance njalo odinga ukumela isigaba seNkayi South edalele parlamente.
uzulu wonke wenkaya abavotele uJabulani Khadebe yinzalo yabo uphuma khona lapha eduzane eGuwe yikho lapha azalwa khona wakhulela khona wafunda khona ugrade 1 lo 2 watransfer wabo Bulawayo umuntu okwazi kakhulu ukuthi ukusebenzela abantu akibo kuyinto enjani izasebenza kakhulu not njengomkhokheli but njengesithunywa sabantu bakithi.
Kungani uzibona ulungele ukumela abantu benkaya?
Ngiyiselwe ngabantu bakithi ngoba behlala bengibona ngisenza ama-projects under iJoshua Nkomo Foundation ilizwe lonke leli jikelele. Basebe ngicela ukuthi khona umntwana wakithi sicela ukuthi uzoncedisa kithi enkaya njengoba ukwazi ukuthi lapha komnyama bandile. So kuthe ngo-2013 ngihle ngaqala ama-projects ebhola labatsha ama-ward wonke enkaya South lenkaya North. Ama-ward akhona enkaya South angu-16, enkaya North angu-14. Saba lama-finals ethu enkaya Center. Ngase ngincedisa njalo izikolo zonke zenkaya, ama-primary schools angu-88. Kumncintiswano yabo kuthiwa yinkaya district ball games. Kugoqela i-basketball, netball, soccer, volleyball. Then ngase ngidonata i-building material enkaya primary ukuthi kwakhiwe i-volleyball court, basketball court, netball court. Lapho kwakusenzelwa khona imincintiswano wabantwana. Njalo ngase ngidonata amabhuku okuthi izikolo ziqale ama-library enkaya South. Njengoba sonke sikwazi ukuthi imfundo yezwe lethu kukhanya, indawo yakithi kukomnyama ubambile. Njalo ngincedise eGuwe lapho engivela khona sebeqala i-boarding school. Ngabancedisa futhi nge-building material ukuthi bayakhe leyo boarding school.
Umnumzana Jabulani Khadebe udinga ukumela isigaba senkaya South etalele parliamente ekumanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana David Ndlovu odinga ukumela inkulumane eparlamente engwebandla le-ZANU-PF.
Hayi abangenayo abantu bathi hayi kuhamba kakuhle ukhetho umhlangano iba khona njengamhlanje besilayo nje umhlangano wokulominister mamasuku okhanya hayi iyahamba.
Ususizwa njani emzimbeni ungomunye wabalimalayo eWhite City?
Kuloke kubuhlungu ngoba ngafakwa ithubu lapha emlenzeni eyiyo edonsa ubomvu idonsela kunye umtshina bawufaka engihamba ngothwele kuba ngcunyana nje kodwa kuba kuyafuta kwesi sikhathi kodwa kuba ngcunyana ukuyala nje ukuthi ngihamba uma ngumuda ngenelisa uhamba uma ngumuda.
Ngezinye indlela kukuphazamisile kakhulu kunhlelo zakho zokukhankasa.
Kungiphamaliseke kakhulu ngoba angenelisanga kuhamba ngibonana nabantu njengokufisa kwami njengomuntu otshona ehleli ngikhaya ebuye ezotshelwa ngabikelwe ngabantu kuthi hayi lapha sesenze kanje. Ngiyabinde sifise la muntu ngibonane labantu kodwa ngibe lobunzima bonobo kuphela.
Kodwa alubana bethe bakukhetha abantu benkulumane wangena edale lephalamende kuyini obathembisa khona?
Abantu benkulumane ngisebenze labe kakhulu njengokansila wabo. Ndingungikansila wenkulumane bengungikansila ka-ward 20 kodwa ngithe ngisiyaphetha kwikansil bese ngungikansila wenkulumane yonke ngabantu bonke benkulumane besebesiza kimi ngezikhalazo zabo lama-project onke bengiwenza kwa-ward 20 besebenefitha inkulumane yonke nje ngoba bayakwazi ukuthi into engangizenzela bona ngesikhathi sokuswelakala kwe-transport ngahamba ngabadingela i-transport ngaze ngabadingela i-Harare ngesikhathi sokuswelakala kokudla bese nginika inkulumane yonke ukudla isifika kimi khonaphana so ngaba lethela isibhedlela ngabalethela emaklinikhi entsha inkulumane i-library ngabakhela isigaba sami sonke ungakhangela amawadi iwadi yami yonke yiyo yodwa elethara kuyo wonke amawadi koBulawayo so ngilokhu ngithembisa abana ngingakwenza khonokho.
Umnumzana David Ndlovu udinga ukumela inkulumane edalele parliamente njalo ngowebandla le-ZANU-PF. Kulo wesilisa obulawa ngumkhuhlane wezinso odinga uncedo lwemali engena ku-$25,000 ukuze ayekwelatshwa. Uhloniphani Ndlovu uhlala ePlumtree kodwa kavili ngeviki kumele agade aye kobulawayo ukuya kwenziwa i-dialysis. Sixoxelaye uNdlovu.
sama kidneys la akasebenzi ngithola kancane so I'm doing okuthiwa yi hemodialysis kobulawayo misuka eplums twice a week lokho kuthi ukuthi nganikwa even i diet enzima zabe ukuthi ayikwaniseki lokunatha like amanzi ngabe ngasanathi amanzi ngama any other fluids ngenxa ukuthi kuthiwa nxa ama kidneys shut down like that kuthi ukuthi awusakwanisi kuba lo mthambiso so nganatha uyaba lokuthiwa yi overload in other words amanzi ayagcwala emzimbeni engasakwanisi ukuphuma ngenxa yokuthi ungathanduzi so ugcina amaphaphu esesiba immense emanzini analawana ayabegcwele emzimbeni uyaba ungasakwanisi ukuphefumula and I've gone through that twice plus you high blood pressure ngenxa yamanzi ayabenalana abesemzimbeni yakhuphuka kakhulu uthola ichaya ku 270/140.
Usuke wadinga yini ukwelatshwa phandle kwelizwe?
Lapha engenza khona i-dialysis bakhuluma labe India omunye udokotela e-India kwase kuthiwa kufunakala a total of about 25,000 which involves ama travel expenses le operation yangkhona lo muntu yena lo ebendonetele i-kidney plus unesi engihamba layo.
Aba ngaba lesifiso sokukuncedisa njengoba usithi kudingakala imali yonke engaka bengakufinyelela njani bayifaka nga?
Le account ZB Bank. Le account yakhona iti 4511-731-226-200.
Kuyiphinde njalo.
4511-731-226-200.
Ibhanga yiliphi?
ZB Bank.
Umnumzana Hloniphani Ndlovu ubulawa yizinso njalo udinga uncedo lwenu lizwile inombolo zakhe zebhanga kwabangathanda ukuphathisa. Ule nombolo njalo zocingo lapha elingamthola khona ezithi 0772-730355. Ngiyaphina njalo 0772-730355. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Njengalokho engilithembisile ngolwesibili kuhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe The Connection lamhlanje silaye umnumzana Khudakwashe Zulu siqhubela phambili sixoxa ngomkhankaso wakhe. Umnumzana Khudakwashe Zulu ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMatobo North Constituency. Masameni kuye siyezwa okuningi. Khudakwashe, unjani mnumzana?
Ngiyaphila baba.
Right, baba Zulu, sengizwile lapho bengixoxa labanye abantanga bengitshela ukuthi kanti kulomunye umnumzana uKhudakwashe Zulu ukhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Awungitshele ngamafishane ngawe njalo ukuthi ukhangela ukuncintisa esigabeni siphi?
Mina nguKhudakwashe Zulu. Umfana oleminyaka engu-32 engizalwa eNatisa, ngifuna ukuncintisa ekhethweni ukuba ngu-member of parliament eMatobo North Constituency. Ngincintisana lamabandla angu-9 ngingaphansi kwenhlanganiso okuthiwa yi-Alliance for the People's Agenda ekhokelwa ngubaba uNkosana Mona.
Awungitshele Khudakwashe, esigabeni sakho bakhona yini abasakhulayo abaningi abakhangingena kukhetho kulomnyaka abaze bencintisana la?
Okumangalisayo akula even lo yedwa umuntu omutsha obelow 40 years ofuna ukuthi ancintise ethekeni noma kuba ngukansila noma kuba ngu-MP.
Okay, njengoba ushilo wathi akula abantu abontanga abekho ngobuningi babo abazabe bencintisa esigabeni sakho, awungitsheleke mnumzana ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene kukhetho lokuba lilunga ledale lephalamende kulomnyaka?
Mina into ziningi ezimbalwanyana ezangenza ukuthi ngibe lesifiso ukuthi ngimele abantu bemadodeni edale lephalamende. Okokuqala ukuthi ungafuna ukunazelela kakhulu emadodeni asila i-development kakhulu. Njalo sesihlalele emuva ngoba abafundisi abaningi baseGoli abakho ekhala. Singafuna ukuthi sikhangele futhi emapulazini kunibo abadala izindawo thina abantu abasha kasinikwa. Ukhangele izibhedlela uyathola ukuthi kathesi ngikhuluma nje njengesibhedlela se-Antelope akula manzi.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abanye?
Njengomuntu osakhulayo iningi labo bona abazali yiba bahluphekile njalo abontanga engafunda labo labanye esasifunda sonke kwezinye izikolo abekho la. So njengomuntu omutha ngisale nyawo ezilula, kumele ngibagidimele abazali ngibavonge ngalokho abasikhulise ngakhona.
Wena njengomuntu ongaphansi kwebandla le Alliance of the People's Agenda, kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqakathekile ukuthi abantu izalwane zeZimbabwe ezivotele ubaba uNkosana Moyo?
Okokuqala, ubaba uNkosana Moyo is a manager by profession. Ngumuntu ofunde egxile endaweni zemali, wasebenza emabhanga athile, wasebenza ezindaweni ezithile zesikolweni, waba ngulekthara. So kathesi Zimbabwe asakhangela ngepolitiki, sesikhangelele umnotho welizwe. Yiko ngihamba ngikampena ngithi abantu kababone umuntu okwasebenza ekhampanini, ababone umuntu okufundele umsebenzi wokuthi alethe izimali.
Asikuzwile mnumzana. Right, qhiba uhlelo mnumzana, usitshele ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe mayelana ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani?
Mina abantu bengangithinta kunamba zami lezi ezithi 0776103234. Ngila i-Facebook page yami ebhalwa Zulu Kudakwahle Matobo, not conscience member of parliament. La ku-Twitter bangangithola ukuthi Zulu Kudakwahle.
Ayi, sikuzwile Kudakwahle, ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la uhlelo.
Nami ngiyabonga.
Hayi, mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uKhudakwashe Zulu kwanele kwalamhla. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Owalivalisayo nguMike Hove, libe leviki elishuke.
Sibongeke uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejahe elidala uGibbs Dube.
Kangelo kokobe tuna masiko babe tetela mazo sigcina masiko wena
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke sike sithi sikhumbulo kwakudala lamdla ke sikhuluma ngalokho abantu babekusebenzisa emakhanda ikakhulu amantombazana uzokuthwa usebenzisa ilitshe ukuthi alongise inwele agcobe la kokugcobayo abe muhle abukeke kube njeya. Ukuthi ngiqokele ludaba ngilo baba uEzra Jesus Banda ukhona ngale kwele Britane, ngiphinde ngibe lo mama usakhile line uMadube kwele Botswana. Baba Sibanda kunjani?
Ngiyaphila kunjani mnumzana Dube?
Hayi, ngiphile kakhulu. Kunjani eBritane?
eBritane kuyachisa nje, kasigonga lo lutho ngithela ukabhudula nje.
Ye, Madube kunjani eBotswana khona?
Hayi, uTswana kuyagodola.
Ye, sisakhumbula kudala Madube sibili laphana abantu besebenzisa amatshe emakhanda. Pho ukuthi fahla nje usitete ubabe senza njani?
Ngibingelela abalaleli bonke Studio 7. Labantu abalandela into zamasiko. Ngikhumbula sasengumntwana, ilitshe wakwanza ukuthi ulitshise eziko. Libe lilitshe esibile litshisayo, lingatshisa litshisa litshisa kakhulu. Ubusuthatha ithawulo emanzi, ubusulikhipha kwamphana, ubulokhu lizwe ukuthi alitshise kakhulu then ubusuphonga ulitshitshiliza phezu kwenene, ulitshitshiliza, ulitshitshiliza. Inwele zazitshintsha zibe straight. Singaba straight sibili kuyalo songangathiwa uphemile wafaka umuthi o-SQ ukuthi libe zilokhu, kodwa yabe ungafakanga lutho. Uphinde ubusugcoba. Sasigcoba sometimes sitogcotsho i-okikhungu oil kumbe umfuma kumbe zihlale zinjalo zingugcotshi i-vaseline. Ufica umuhle sibili inwele zakho zizinhle okunye kungela nje problem. Sihamba sinjalo impilo ivukuvuka. Silala sivuka sibili umuntu noma ekubona athi uphemile kodwa upheme kuhle kahle. Sasiphema ngelitshe. Umuthi wenwele wawusadula vele wawungeke uphonge ukuthiwa uwuthengile njalo. Sasisemakhaya singakabikwazi into zokuthi umuntu uyathenga umuthi wenwele alungise inwele. Sasikwazi ukuthi uyatshisa ilitshe ugcobe inwele ube muhle njalo. Kwasekusenja amankazana sasesikhangele ukuthi sesiseduzele ukuthi sikome. So yayiyinto enhle kakhulu.
Ye, Jesus uyakhuluma Madu.
Ngangibona okulo udadewethu wayenje encedisa abadala, ngangibona efaka lapha ilitshe elizebebomvu elifaka eziko laphana lingababomvu laphana-ke aselikhipha bambe ngethawulo emanzi aseligcoba-ke amafutha akhe amafutha lawo esithe ngafaka lokhana-ka othiwa ngumfuma lokhu nywa nxa engela mfuma wayithatha-ke liyani ivazilina leyo othiwa yishel inkalakathi egabhalana abhica abhice-ke ekhanda basethatha-ke ilitshe leliyani elibhodisa libomvu linjana kodwa into yokusenzakala ukuthi kokusuke enhlanhla enkulu babengatshile aba bantu babezenze kahle ke konke la ngemuva zenze kuhle inwele zakhe zigcine sezingani sezicakele sezizinto ezilungisa sethatha-ke ikama yakhe liyana sezidonsa sezisiba zinhle sezibopha.
Ngithemba ukuthi Madube abangakwaziyo khonokho so bathi lalikwenza njani ukuthi umuntu engatshi wawuligama ulenzeni lisho
hayi uv vele ngesikhathi kusasenza kusiba careful vele wawungekuthi wawu either ithawulo iyayingatshisa ingatshisa ithawulo futhi wawuubeka phansi uyayithambisa futhi ukuthi ingawutshisa ezandleni kodwa ilitshe ukuthi likutshisa ekhanda vele lokhu sasingakwenzi lalibhoda kuhle tube libhode kuhle konke emva kwendlebe lapha kuhle smart uzucede utathi kama yakho kanti ngesikhathi sangkhona futhi sasisebenzisa i-afrocam lezi ezakudala lezi uzosasizisebenzisa awufithi usumuhle inwe zakho zi-straight kumbe ziyafuqelwe emuva zibe yi-push back yizo kumbe ziyekelwa zinjalo zi-straight kodwa zingani zimbambathiwe zaziba zinhle uvele ungabi ngitsho le problem ungatshi impilo ihamba nje kukuhle konjalo
zazibuya zithuthume zithuthume iinwele zabosisi lezi
odadewethubangcolise
bazi bangcolisele imiqamele imiqamele icina igcwele amafutha ngoba iinwele zakho zahle zigcwale amafutha kakhulu
konapho ke jisa nxa sikhuluma ngakhonokho khathesi ke bayafaka futhi lakhonokho amafutha akukunukeli nxa umuntu wesilisa
lokho kukhona lokho bakithi kwenza endlini kuhle kubambe lanxa bezilungise omama lapha ema-bathroom lapha begcoba le mithi le bakuthi kutshaya emakhaleni yikho nje ke ukuthi uyabona ke ngokuya kwezikhathi omama abaningi basike sesiba le nye umkhuhlane engaqondakaliyo ngoba into abayifaka kakhulu ekhanda lapha amafutha la angazaleki ukuthi ngangapha ayalimaza hhayi ungavele uthi ucambalale la eseceleni kwakho khona bavele kuhle kubambe endlini yonke yikho nje omama abaningi indaba sasakhuluma ngayo dube kudala kuthi balale beqhiyile besaba khona ukuthi baya bezanukela obaba
madube nantodaba kolapho
ye kunjalo kodwa mina ngikhulumela kweyami iside hhayi kulezi nsuku ezaminwele zinwele ziyisintu angilamuthi engiwufake ekhanda ngiyangithile nje ama-dreadlock sometimes but hhayi angifaki any chemical ekhanda ngathi ngiyagcoba nyabe ngicoba yona amafutha enwele amafutha njengaba bengaliva flint but
uyakuvuma yini maduwe uyakuvuma kunaulabanye bakho-ke kuyabe sokunuka khonaphana-ke endlini embhedeni
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo tathela lelithuba ukuthi mbonge-ke usakhile liline umadube khonangale-ke kwele Botswana ngibonge njalo-ke u-Ezra Jesus Banda khonangale-ke ebhilitane olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga jahelidala ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngizibongelela kubalaleli abalaleli.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhla ngiphethe umbhalo obizela abantu ekwazini uNkulunkulu ukwenzela ubana izinto zabo abazenzayo ziphumelele ngoba bengaphansi kwephiko lwakhe yena uNkulunkulu uqobo lwa. Ungavula iTestamente elidala kusukela kuGenesis kuyefika kuMika uyananzelela ukuthi uNkulunkulu endulo wayehamba labantwana baka-Israyeli wayebanakekela ebanika le milayo okwakumele bayilandele ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe yimpilo engcono hathi impilo yomphefumulo kuphela kodwa le nihlala kahle besahamba ezweni wayefisa ethanda eloyisa ukubana abantu bakwazi ukubana uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu ophethe konke okukhona ezulwini phezulu emhlabeni phansi ngisho lasemanzini embali wayememezela-ke ebantwini njengoba esamemezela namhlanje ukuthi abantu kababuyele kuye njengoba sizabona encwadini yezikhronike zokuqala esahlongu 14 vesi lika-7 uthi uma abantu ababizwa ngegama lami belalela besenze engikufunayo mina Nkulunkulu ngizakuzwa ngisezulwini ngilungise inhlalakahle yabo ngenye indlela uNkulunkulu uthi abantu bangathembi amandla abo wodwa ngobana amandla omuntu ayaphela uthando lomuntu luyaphela umbono womuntu kwesinye isikhathi uyaphipha kodwa uthi yena unguNkulunkulu obona konke okwenzakalayo libuye lithi ibhayibhili okhangela u-Israyeli gakhubeki gaciyozi gozeli abakhamba loNkulunkulu bayakwazi ukubana impilo yabo besahamba emhlabeni ilako ukuba ngcono okuyikuthi ngabe bonke abantu balalela ilizwi likaNkulunkulu ubudlwangu udlwangu lowesibubonayo inkulumo ezibolile esizizwayo ngabe kazikho ngoba liyasho ukuthi iBhayibheli lithi ukwazi uNkulunkulu kuyikuqala kokuhlakanipha xa singamazanga uNkulunkulu ngithela konke lokhu esikhangelane lakho sengisho lokukhetho lolo olukhona kuzaba amandlwane nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwakho uNkulunkulu ngabe yiyona nsika yokuphila kwabantu abantu ngamunye ngamunye njengendeni njengesizwe njengezigodi bake bahlale phansi bazihlole bamnxuse uNkulunkulu angene phakathi kwabo izinto zabo ziyakuqonda akumangalisi ukuthi kwesinye isikhathi izinto zonke zikhona abantu behluleke ukuzihlanganisa nje ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwabo abantu bangabayanga kodwa ilizwe linothile abantu bayalamba kodwa izulu liyana okunye kubangelwa yikuswelakala kukaNkulunkulu phakathi kwabantu uthi ke ngibizani lingimemeze libe ngabantu bami ngibe uNkulunkulu wenu ninanza kuzwa nisezulwini ngililaphele ilizwe lethu ilizwi lithi asibuyeleni kuNkulunkulu kuko konke esikwenzayo uza kusilalela asoze asidanise ngoba uNkulunkulu unjalo izolo unjalo namhlanje uzahlala enjalo ukuze bonginaphakathi
akuyiphethe mfundisi
Asibonge nini baba uNkulunkulu oyingcwele dalwezi nomhlaba onongethulwa lutho wawubumba umhlaba ongancediswa muntu lokwenzayo kakudingini awufuni mali ufuna ukubana iinhliziyo zethu zivume ubana wena uNkulunkulu wabo uNkulunkulu ungusomandla wasemandleni kawehlulwa lutho uyasho njalo sikulinge sibona ukuthi awusozosenzele lokho esiyabe sikucela na ngiyamcela ke Jehova ngikhulekela abazalwana abakholwayo abangakholwayo abanye basezinhlungwini abanye badungekile emoyeni kodwa ngomoya wakho oyingcwele ngamunye ngamunye laba esikhona singalimemeza igama lakho uyehla wena umoya wakho oyingcwele usilungisele izinto kodwa lokade sithi sizakulungisa njani sibone sekulungile ngoba awehlulwa lutho wena uNkulunkulu oyinqaba uNkulunkulu othulisa umoya uNkulunkulu ovala uvule izulu iba nathi ke thixo ngomhle ikakhulu kulezi nsuku sizikhangele ukhetho oluzayo ukhetho lolu sasilunikele esandleni sakho thina silandele ngemuva wena phambili sihlalelathe sibuzise ngegama likajesu kristu ngiyabuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
hayi ngibongile la mkulunkulu asibuzise sonke
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo Singene kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje Highlanders 1 Triangle United 0 Ngezi Platinum 1 Dynamos Dimbare 0 Chicken Inn 1 Motare City Rovers 0 Herentals 1 ZPC Kariba 0
Yeah. Tombala.
Totana ase wisile besiqhubela ke uhlelo lwethu ngengoma yemnandi ingoma yokholo sidlala lamhlanje ekulilanga lesonto ukuziqhiba sikhangele ebezihamba phambili umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uzulu wegweru ukuthi avotele yena ngomvulo ngelanga lokhetho kwanele olivalelisayo ngentungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.